Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi chitatu chikumi 13 2017. Kuumba mubatanidzwa pakati pava Morgan Tsvangirai veMDCT naamai Joyce Mujuru konetsa sezvo pasina kuwirirana uye paine kufungirana kwakanyanya. Bato rezano PF roita musangano waro wePolitbureau muHarare nasi nyaya yavasevya Kasuku were yekuti vodzingwa here mubato ichitarisira kuzeyewa. Mahofisi International Labour Organization muZimbabwe neNamibia nasi audza dare reSenate kuti makambani anoshambadza mabasa padande mutande asina kunyoreswa zviri pamutemo ndiwo mamwe ari kukonzera kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinobatwa chibharo kana kunoshandiswa senhapwa dzekunze kwenyika. Vamwe vagari vemubulawayo vacherechedza zuva reWorld Blood Donor Day veWorld Blood Services of Zimbabwe vachikurudzira vanhu vakuru kunyanya kuti vazvipire kupa ropa pachena. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nasi. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 PM tiri kuzeya nezvekomiti yedare yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika iyo iri kuronga kuita hurukuro nehurumende yeSouth Africa neBotswana ichigunununa nekwainoti kubatwa nekuseri kweruoko kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisa hip WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.